manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera chikunguru 15/2017 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
zvakafamba zvakanaka vakuru vakange vandipo vanenge varipo iwo sakoko vanovasavi saka tinotarisa kuti rwizi rwo runogona kuzoererawo ruchipfuura nemukuwadzana
mutungamiri wemudct vamogen tsvangirai votarisirwa kuenda kumusangano wekukukuwadzana mangwana
vanokwanisa kusvika vakauya nemaidentity documents avo vanoratidza kuti vazvizvarwa zvemuno muZimbabwe vari over 18 and vakatiratidza kuti vanogara pati muno muZimbabwe tinovanyoresa kuti vavhote
zek inoti vari kunze kwenyika vanoda kuvhota vanofanira kutodzoka muZimbabwe panotanga kunyoreswa vanhu kuvhota
mabhanga mazhinji ari kupa $30 pazuva but vari kuwana mari yacho vanenge vari vashoma tiri kuona vanhu vamwe vari kutorara mumakiu ekuti vange vachikwanisa kuzotora mari
nyaya yekushomeka kwemari yodzika midzi muZimbabwe iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakasununguka kuuya kuZimbabwe kuzonyoresa kuvhota kana vaine magwaro anoratidza pavanogara muZimbabwe macho pane kunetsana kwakanyanya pakati peZEC nemapato anopikisa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika panyaya yekuvhota amai makarau vanoti mutemo mamiriro avakaita pari zvino hauvatenderi kuti vanyorese vari kunze kuvhota Asi vati vari kunze vanokwanisa kuenda kumatare kana vachida kuvhota vamwe vanoti vave kutoendesa ZEC kumatare nenyaya iyi mukuseya nyaya iyi zvizere tabata amai makarao
vari kunze tinoramba tichingodzokorora kuti vari kunze kwenyika vanokwanisa kusvika apo tinenge tichinyoresa kuti tichiregister mavoters vanokwanisa kusvika vakauya nemaidentity documents avo vanoratidza kuti vazvizvarwa zvemuno muZimbabwe vari over 18 and vakatiratidza kuti vanogara pati muno muZimbabwe tinovanyoresa kuti vavhote asi vakatipa adresi yekunze kwenyika mitemo yedu haisati yakubvuma kuti titore maadresi ekunze kwenyika zvinhu zvatinogara tichitaura kuti mitemo yedu ukangogadziriswa ipapo isu seZEC hatirambe basa ratinenge tatumwa mutemo ukatituma kuti endai mhiri kwemumakungwa munonyoresa vanhu munoona tichisvika ikoko kana kuWashington tinosvika pari zvino mutemo hausati watipa watituma kuti tiite saizvozvo
tinenge takanzwawo vamwe vachiti vanenge vada kuenda kumatare nenyaya iyoyi mabopo amapepa here kana kuti kwangu chirungotaura
kuda mapepa ari kuuya handisati ndaaona asi tinokurudzira zvachose kuti vakaenda kudare kwedzimhosva ndokunoperera zvinhu zvese nekuti dare redzimhosva rinenge richitarisa mumutemo kurichi yatingati tichiinterpreta constitution yedu zvizere ndo zvimwe zvezvinhu zvinotiguida isu seziki kuti mutemo unoti zvakati zvakati matare anoonawo kuti zvakati 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 zvikaitika izvozvo zvingatibatsira zvikuru
sachigaro weZEC amairita makarau vari parunare muHarare
makaterera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC munotibata pa909 am 4930 kana pa6065 ne15460 kilohertz pashortwave
mutungamiri webato rinopikisa vamogen tsvangirai nevamwe vakuru vakuru vebato ravo vari kutarisirwa kunge vari kumusangano kukukuwadzana muHarare mangwana Mumusha wevazhinji uyu makapiswa motokari yebato rinopikisa RMDCT nemusi wechina mambakwedza. Uye pane kukandirana makobvu nematete pakati peMDCT nezanupf kuti ndiani akapisa motokari iyi. Mukuzeya nezvemusangano uyu tabata mumiriri wekuwadzana East vaNelson Chamisa.
Wangu urongwa hwedu hwamangwana makuerere makuerere uye unenge usingadano anonzwa apo vagari vese vemukuwadzana nevamwe vatungamiri vatakakoka vanobva kune dzimwe nzvimbo vanenge vane gungano guru pamusangano wedu mukuru pamuti patinowanzoitira misangano yedu apo kutanga kuma12 kuro kumasikati tinenge tine mashoko achiturwa ekuti sarudzo dza2018 dzakamira sei. Isu zvii zvatiri kutarisira ndezvipi zvinofanira kuitwa ndezvipi zvinofanira kugadziriswa. Tinenge tichitsanangurirawo futi kuti mamiriro akaita nyika kudare reparamende ndezvipi zvinofanira kugadziriswa kusanganisirawo magadziriro dzesarudzo dziri kuitwa nana Zeki zvana BVR zvinorevei kukurudzirawo vechidiki kuti vainde kunonyoresa kuvhota neruzhinji rweZimbabwe kuti hai nyika haigoni kuti ifudzwe negotsi. Munhu anofanira kutotarisa nyika. Hatigoni kuti tinge tichirima munda maoko ari muhomwe kana muhombodo. Vanhu wese anofanira kuti ange ane ruoko rwuri pagejo. Gejo redu kunyoresa kuvhota, gejo redu kuvhota, gejo redu kuona kuti munhu nemunhu ava nechaanoita kuti nyika inge iri pakamira zvakanaka. Saka ndo musangano watinoita nawo, musangano mukuru zvikuru watinoti parliamentary feedback. Apo MP achitarangura kuti dare parlamende kunei ndedzipi dziri mugango nyaya kana kuti matare nemitemo iri kubikwa nokukurungwa. Munongoziva hari yeruzhinji inofanira kugara ichiudzwa vazhinji kuti yapapi yakuibva here yakufazhaira here kana kuti raakumonwa sadza nokuti nyika ine nhomba nenzara zvakanyanya zvinoda kugadzirisa.
Saka ndevapi vamwe vakuru vamuri kutarisira pamusangano?
Takatarisirawo kuti kana zvikafamba zvakanaka vakuru vakange varipo vanenge varipo ivo sahoho vanova save. Saka tinotarisa kuti rwizi rwo runogona kunoererawo ruchipfuura nemukuwadzana nezvakaoma zvinosara zvangova green zvimwe zvototumbuka.
Mumiriri wekuwadzana East vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishwai mahofa vanoti hurumende haisi kupa vagari vekuchingwizi mari mumadhora ekuamerica nekutyira kuti vangazoiburitse kunze kwenyika. Izvi zvinotevera kunyunyuta kuri kuita vamwe vagari vekuchingwizi vanoti havasi kufara nemari dzemabond notes dzavari kupiwa nehurumende semuripo, kunyange hazvo vachiti hurumende yekujapan yakavapa madhora ekunze kuti vabatsirikane. Vanhu ava vakatamiswa kubva kumahombekombe kwedhamu retokwe mukosi kumasvingo muna 2014. Amai mahofa vanoti vari mubishi kusvaga imwe mari yekubatsira vakatamiswa ava. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Vemapensheni vanga vakatara vari kupiwa vakatemburapa masimandi about 1.3 million isinange ari nguva inozviti 1.3 million.
Ko vamwe vacho zvangu vava kuchema-chema kuti tiri kupuhwa mabhondi notsi, vamwe vakapuhwa maus dollar. Pane mutsauko here apa?
Bhondi neus hangu fananaii ndiyonengeje unonge kana us ichitenga dhora chinhu bhondi rinongotengawo dhora chinhu taangoitira bhondi kuti vangavo externalize us vanoitwa mumaoko zvakanyanyisa kutaramisa musina mari.
Vamwe vacho veiko vanenge vangu vachimbochema-chemawo honorable mahofa kuti vanyanya kuramba vachinzi endai munogara apa, endai munogara apa.
Tambugarisa vanhu muviri takabvisa vanhu kudhamu vakanoitwa pachingizi ndepavari epatiavabvisaoaaendiplaces kuna vamwewo vanongozvigara vanoti vakapinda vakabuda vogara vakambodzokera kunyika.
Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishuva emahofa vari parunare kumasvingo. Muchirongwa chedu chinotarisa nezveupfumi nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe nezvekushomeka kwemari munyika. Tavabvunza kuti zvinhu zvakamira sei pari zvino.
Icho kwa di nyayacho irikuramba ichiti netsei even vamangu njika wakatuto oro mashoka kafra na iwa yone zuro. I think nyayi iriku konzeriska nezaka wanda ma structural issue nyayadze confidence nyayadze kuti ekonomi yedu yava informalized saka zvinhu zviri structural zvisingagoni kunge zvichipedzwa chimbi chimbi. Nyaya yekuti hatisi kuproducer zvakakwana, zvinoreva kuti hati export zvakawanda. Saka mari iri kupinda munyika iroramba ichiita shoma, mari iri kuretainwa muekonomi iroramba ichiita shoma, pane even mari iri kubuda. Makaona maimports edu akachangokura, makaona even mari iri kubuda through nyaya dzeillicit financial flows, imari yakawandisisa. Saka nyaya yeconfidence yatambotaura, vanhu havana confidence nemabhanga, vanhu havana confidence nemaformal financial systems. Hapana maincentive ekuti vanhu tinge tichisiya mari kumabhanga, even matransaction cost akachakurisisa.
Saka kana muchiti hakuna ngapa vanhu kuti vaite zvidokwa dokwa zvekuendesa mari kumabhanga, amuri kuti maincentives aya zvii zvingaitwa nevemabhanga?
Zvine zvida kutoitwa kuona kuti number one wemabhanga nyaya yecorporate governance inyaya iri kutedzwa zvika hongu mazuva ano harisi dambudziko zvaro. Reserve Bank wambotraya kuparura mamezures anoita kuti munge muine good corporate governance, but zvakurowo zvakare nyaya yemainterest rates anopiwa even madeposits anofanira kunge achiwandudzwa. Makaona mabhanga edu muZimbabwe anga achimbotra maprofit. I think banking system muZimbabwe ndo sector yanga ichiita maprofit akanyanya kukura, but hatikuona maincentive ari kupiwa kumadepositors anoita kuti vange vachisiya mari dzavo kwenguva yakareba. Nekuti makaona madeposit ariko kumabhanga, madeposit atinoti pachirungu madimand deposit, ekuti munhu unogonongopinda mubhanga uchitora mari yako. Hatina malong term deposit anogona kunge achizoitawo zvakare kuti vemabhanga vange vachikwanisa kuzokweretesa mari kumakambani. Saka ndo idambudziko riripo iroro. Saka I think kugadzirisa nyaya iyoyi number one kumeka sure zvakare kuti mune policy consistency even munyika, nekuti kana pasina paine mukana wekuti zvinhu zvinogona mapolisi anogona kuchinjwa anytime, zvinogona kuita kuti vanhu vasaendese mari kumabhanga. Hamuzivi kuti chichaitika in terms of macurrency reform, nyaya dzemarisky iyayo yekuti mapolisi anogona kunge achichinjwa, zvinokonzeresa zvakare. Saka I think zvinhu zvakawanda zvinogona kuitwa kuitira kuti vanhu vange vachiita confidence nemabhengi edu.
Saka vanhu vari kupuwa mari kumabhanga semanzwiro amuri kuita?
Mabhanga mazhinji ari kupa $30 pazuva, but vari kuwana mari yacho vanenge vari vashoma. Tiri kuona vanhu vamwe vari kutorara mumaqu ekuti vange vachikwanisa kuzotora mari.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi, tiri kuita hurukuro navatrevor Saruaka vanomirira Mutasa Central mudare reparamende vari nhengo yemdct. Mavhiki mashoma apfuura vakange vari pachirongwa chino vachitaura nezvemigwagwa yemudunhu mavo yavanoti haina kumira zvakanaka. VaSaruaka nevanhu vemudunhu mavo vakanyora tsamba yenyunyuto kugurukota rezvemigwagwa nekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo. Ko, vaGumbo vakanzwawo here kuchema-chema kwevagari ava? Mukupindura mubvunzo uyu tabata vaSaruaka.
Chokwadi, tinofara kudza mhuri yeZimbabwe nevamamutasa kuti chikumbiro chedu nechichemo chakatambirwa naminista. Vakatumira greda kuti riuye kunoshanda mumutasa central. Vakatotanga nemusi wechishanu kubva kwashamu rakananga pavatomba. Varinopedza ipapo richabva raenda pashamu richidzika nejombe road. Ndoda kuzivisa zvakare kuti minista vakaresponda zvakare panyaya yebonda road. Vari kuti vari mushishe kuunganidza material yekuti vagoita portal ceiling for bonda road. Mushure mangu vangopedza the unit irikufanira kuita ikoko iri kushanda kwahonde izvozvo vachingopedza vakati ari vemasondo maviri wanenge wakutiitira Bonda Road. Terikuri Road nde DDF tinofara zvakare kuti there is a positive response. We DDF wakatouya wachiudza vabereki kuti vatange kukwazira muside wema road nekuti vakuhagiredha rekuti uye kunogadzira Sherikuru Road. So ndinofara kuti kubatira pamwe chete kwatakaita nemhuri yemamutasa vaita kuti hurumende yedu kuburidza naminister of transport nevekuDDF vadayire chichemo uyezve vakuuya kunogadzirisa migwagwa.
Imi makambenge manyora tsamba yenyunyuto kana kuti petition kuna minister muchiti vanhu vaise runyoro rwavo kana kuti masignature manga maona mangani?
Vakanyora tichitotenderera vanosvika 3647. Kuzoti wepa internet wakaita online 145. Zvapamwe chete more than 3700 vanhu vakaisa murunyoro rwavo panhau yekugadzirwa kwemigwagwa.
Migwagwa iyi nekusagadzirwa kwayanga yakaitwa yanga ichikonzera matambudziko akaita sei mamutasa central?
Dambudziko guru shamwari yangu yange rekuti mota dzaifambira mugwagwa iyoyo dzaifa. Pane mabhazi aimboshandisa migwagwa iyoyo vakatoregedza kuti havachagoni kuti vatakure vanhu mumigwagwa iyoyo. Saka vanhu vangu vakutambura zvakanyanya kuti vanofamba sei nemaprojusa avo kubva kwahonde. Unoziva kuti inzvimbo inorimwa zvakanyanya, saka kutakura kwezvinhu kwaibva kwadhura nekuremera vanhu. Uyezve ndikada kuti uziva kuti vaifamba vacho nemota dzavo vanobva vadhurisa nzvimbo diki diki inofanira kunge ichiita 3 rand 5 rand. Vanhu vangu vakubatsirwa ma$2 semuenzaniso kubva paSherikuru kuenda pavatsomba iyi 19 kilometers chete. Saka vanhu vanobhadharikwa $2 ndekupi kumwe muzimbabwe kuti unobhadharwa $2 kufamba 19 kilometers? Ndizvo kubva paDC kuenda paBonda 18 kilometers is $2. Saka kushata kwemigwagwa kwakuwedzera kudhura kweupenyu wevanhu vemamutasa central.
Saka munotarisira kuti basa iri richapera rini?
Ya mukuona kwangu zvangu nekuti iyi waeshamu 10 kilometers iyo waitarisa kuti wachaiita in a week to 10 days. Saka tikapa kuti pakilomita iyi zuva rimwe chete, zvinoreva kuti pawachapinda muJombe Road yakareba 34 kilometers wanogona kutora mwedzi wachishandira imomo. Saka inini kutarisira kwangu kupera kwaAugust. Asi chikumbiro chedu chachiri chekuti vasagumire mumugwagwa iyoyo chete nekuti tine imwe migwagwa yakashapa like Moyoshumba Road ine road yekubva pamanika bridge inonzi Manika Loop Road inoenda nekuJenya. Mugwagwa umwe wakashata zvakare. Takatotarisira kuti vachirimo munzvimbo vanobva vagadzira migwagwa yedu yese igadzirike zvakanaka.
VaTrevor Saruaka vanomirira Mutasa Central vanga vari parunare kwaMutasa kwakare. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Nyaradzai Gumbonzvanda, avo vanotungamira ivo sangano reRosaria Memorial Trust, iro vanoti vakaumbwa senzira yekurangarira amai vavo vakashaya. Amai Gumbonzvanda vange vane makwikwi nhasi masikati enhabvu yevanasikana vechidiki. Regai timbonzwa kwavari kuti zvii zvanga zviri kuitika uyezve zvakakosha sei kuti vanasikana vechidiki vawanikwe vachipinda ivo munyaya dzemitambo.
Tinoitwa mai Nyaradzai Gumbonzvanda, ndiri mutungamiriri weRosaria Memorial Trust iri kuno kuZimbabwe, uye ndichimiririra vaAfrican Union pachirongwa chekudivirira kuroorwa nekuroodzwa kwevana vachiri vadiki vasati vasvika zera. Zvikufara zvikuru kuti tichange tine makwikwi ebhora revasikana vechidiki vari pasi pemakore 18. Tine matimu edu anosvika iwo 8. Team 5 anobva Mamurehwa, tiita timu imwe chete yekutitungurudza, timu ichabva kuno kushanzuye tave nerombo rakanaka kuti tiyemwe timu inobva kuBelgium. Tiri kushanda isu tichifamba netimu inoti Yeltsi Body Bright Minds. Takatarisa kuti kana vana vechidiki vane utano hwakanaka vakavhurika pfungwa vanokwanisa kuzozvimiririra vachizokwanisa kunge vachizvidzivirira pamatambudziko avanosangana navo akafanana neteenage pregnancy. Iwaya HIV marriage atiri kutaura nezvavo. Saka tiri kuda kutenda zvikuru vese vari kutitsigira pachirongwa chedu tinenge tine vana vanotodarika kuma 300 pazuva iri nevabereki vachange varipo. Tinoda kukurudzira kuti hurukuro dzekukudza mwana pautano pane zvedzidzo zvinobuda nekuti mwana pache zvake ashande nevamwe achibata nevamwe asiwo vabereki varipo vachitsigira.
Pane vamwe vari kukubatsira here mumabasa amuri kuita aya?
Tinoda kutenda zvikuru mwanasikana mwana wechidikidiki anonzi Makanaka Chikowero akatishingisa kuti tipinde purogiramu iyoyi yeGirlstalk. Mwana weZimbabwe anotamba ari kuWisconsin ane makore ari pasi pe13 years.
Tinoona munoshandisa zita rekuti Rosaria Memorial Trust, zvinorevei izvi?
Tichishandisa Rosaria Memorial Trust tiri kurangarira mabasa akaitwa nambuya Rosaria vakararama ivo kubva kuma1923 vakazosvika muna2006. Vakanga vari mbuya vakadzidza kusvika grade 3 yavo vachizosiya chikoro vachiroorwa vachiri mwana mudiki. Asi pakukura kwavo vachirera mhuri dzavo kusanganisira neni semwana wavo yogotwe vaikoshesa zvikurukuru kuti vana vavo tikwanise kuwana dzidzo. Chero vaigara kumaruzevha kumaruva vachitamburira nyange munguva yehondo, asi vaikoshesa zvikuru kuti vana vaende kuchikoro. Vaimirawo pamakomiti ezvechikoro uye vakanga vasingarovhe kumasports. Vakanga vachizvikama sambuya vaikurudzira masports, sambuya vaitengesa nzinde dzavo namabhanana, asi mbuya vaizoimba vachikuziridza kuti vana vange vachifara uye asi vachinyanya kuti vana ngavapase vari muchikoro. Saka takaona kuti isu setrust yeRosaria Memorial Trust tave nemakore 10 years tiri in existence tichishanda tichibatsira nharaunda, tichibatsira vechikoro, tichibatsira vanorarama neutachiwana hweHIV.
Sei makafunga kuti muwanikwe imi muchiita basa irori?
Ndakataona zvakakosha zvikuru kuti pa10th anniversary yedu tiito chimwe chinhu chinorangarirawo mabasa iwayo aitwa nambuya Rosaria. Saka pamabasa taona izvozvo zvemasports, taona zvichibatana zvakanaka zvikuru nezvavaiita zvekufadza nharaunda nekutamba nevechidiki. Tichibva tazobatanidzawo kuti tine kaka kamwana kedu kaMakanaka Chikowero, kamwana kadikidiki kadai kusimudzira zvakare nyaya iyoyi. Taka kubatanidza yatinoti intergenerational zvakaitwa nanambuya zviri kuitwawo nevechidiki, taona zvichitipa hwaro hwakasimba kuti tisimudze vana vari munharaunda dzedu, magirls club atinoshanda nawo, magirls ari maclub edu, kuti vauye pamwe chete chiita tournament iyoyi. Ndo tournament yedu yekutanga. Saka ndoda kutenda veMinistry of Education vatinoshanda navo, vatinobata navo, vakadai kutitsigira zvakasimba zvikuru. Administration yese yepamurewa vanoshanda nesu zvikuru. Tinenge tine marefuri chaiwo akatraina achibva kuna Mazvisa ikoko. Mwana anogona kunge asinganyatsokwanisi muchikoro, hazvisi kuti idofu, asi kuti ane humwe uzivi hwake une unyanzvi hwake hwaanawo. Saka masipotsi anotibatsira kuti tisimudze unyanzvi huri muvana redu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Nyaradzai Gumbotsvanda kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, Our Lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvematano anonzi ari kutorwa nezvimwe zvikoro ekuisa michina inonzi closed circuit TV kana CCTV muzvikoro, inenge ichiona mashandiro anenge achiita varayiridzi mumaklasi, pamwe chetewo nemichina inonzi biometric system, zvinove zviri kushoropodzwa nemamwe masangano evarayiridzi muhurukuro yedu. Tine munyori mukuru wesangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, vaRaymond Majongwe. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMajongwe.
Aiwa, tinoti makadii kwamuri kuno chando chanetsa.
Ai, ndokushanduka kwemamiriro ekunze. VaMajongwe, nasida kuti mbokurukura nezvatiri kunzwa kuti zvakaitwa nezvimwe zvikoro zvekuisa michina inenge ichiona mashandiro evarayiridzi muzvikoro. Zvimwewo zvikoro tinonzwa kuti zvakatoisawo michina yechizvino zvino yekuti varayiridzi vanenge vachikwanisa kungoisa runyoro rwavo kana chigunwe chavo kuti vange vachionekwa kuti vasvika pabasa here, vachiitawo zvimwe chete vaakubuda mabasa. Muno tambira sei zvitiko zvisangano repeat use it.
Chekutanga ndechekuti takati isu zvinhu izvi kunze kwenyika chaiko kune nyika dzakabudirira kuBritain nanhasi vanozviramba nepamusana pakuti zvinhu zveudzvanyiriri ndoma remnants ecolonialism iwaya nekuti chokwadi chokwadi nyika iri kuti iyo iri kutadza kugadzira mabhuku ecurriculum mari yekuenda kunotenga maCCTV yabheti muzvikoro zvakawanda mabhazi hamuna madeski hamuna makombiyuta hamuna varayiridza havagoni kubikirwa tingwa dzebasa vamwe vana vechikoro vanofenda saka mari iri kubva kupi chiripo ndechekuti nyika ino ndiyo yega yatinoziva zvakatanga muHarare zvatekeshera kuBuruwayo zvavako chatiri kuda chacho kuona chii toda kuona kuti tichazipinda mutoireti here chii chatiri kuda kuona basa kuita education yacho vakutoikorodza nekarikiramu yavo ichai vounza izvo zvizvi zvinoita kuti murayiri dzabva ava nhapwa paba
asi kamanzwiro atiri kuitava majongwe izvi hazvinei nehurumende zvikoro zvinenge zvangounganidzawo mari yekutenga michina i
nyika yedu tinoiziva hakuna chikoro chinounza bhanzi muchikoro chisina kubvunza kudenga vakawanda vari muzvikoro muzivai kuti vanhu vezvekumapato vanenge vachinzi machairman emasbc vanhu vanenge vachitotsvaga mari zvinhu zvinenge zvatopuwa approval kumusoro asi isu tiri kuti zvavari kuita izvozvi ndekukorera education system yedu kwavari kuita nepamusoro pokuti hakuna munhu anoshanda pabasa achiziva kuti atariswa kumashure
asi kava majongwe muzvikoro umu muri kudzidzisa vana nezvehumhetura neunyanzvi mukufambiswa kwemashoko yatingati technology iyoyi haisiro here imwe yacho yetechnology yaakuitwawo nezvikoro izvozvo
chiripo ndechekuti hatisi kuda technology inouya kuzoita udzvanyiriri iye zvino tinoona kuti munyika muno kune technology inoita kuti tikwanise kuti vana vaaccesse information vana vakwanise kushandisa makombiyuta zvavo zvine progress mukati izvi zvinhu zviri kwavo izvi ibulldog mentality yekuti vanhu vanofanira kufudzwa semombe vanofanira kuongororwa sehwai nekuti hakuna technology iri kuti chayaunzirwa kuti panyorwe maripoti kuti tichangana musi wakati anga asimo iri nyika yanga ichiprodusa maresults akanaka pasi rose tisu nyika muregion muno ine malecture akatekesana nepasi rese saka tiiezvikeshezvisi yedu yashata tiwirirani nekusora varayiridzi nekutsvaga zvinhu zvekuda kuvambunyikidza kuvatyisidzira nekuda kuti pachikoro pabve paita sekunonzi pane mabhuraku anguva yasmith
zvii zvamuri kuita mati magarawo pasi here nebazi rezvedzidzo
minista doko ratakagara navo pasi tikanyora tsamba protesta kuti zviri kuitwa izvi handizvo nekuti kunze kwenyika kwazvaiitwa zvinhu izvi zvanga zvichiitwa nepese nekuti pane vhaiolensi yakawanda iri kuitwa muzvikoro zvino munomu vhaiolensi yacho iri kuitwa iri kuitirwa kuti
haiwa maita basa vamajongwe
maita basa
manga makateerera kune munyori mukuru wesangano revarayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe ptuz varaymond majongwe muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndokudzoserai kuna blessing zulu
aiwa tinotenda zvikuru jonga sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inawo zvakare muutungamiri wemdct vamorgan tsvangirai votarisirwa kuenda kumusangano kukuwadzana mangwana zimbabwe electoral commission kana kuti zec inoti vari kunze kwenyika vanoda kuvhota musarudzo dzegore rinouya vakasununguka kuti vadzokere kuzononyoresa vari kuzimbabwe nyaya yekushomeka kwemari yodzika midzi munyika yose tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com anokuonekai nemufaro ndini wenyu blessing zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri tokusiyai mina chris gande munhau dzeisindebele
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo umhlaka 15 Ntulikazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lanxa sekusobala ukuthi amabandla aphikisayo awasoze amanyane inkokheli zawo lokhu zisithi ithemba likhona.
Ye, thina njengebandla le-National Congress Party, i-coalition ngokwazi kwethu ilokhu ikhona phakathi kwamabandla wonke aphikisayo. Ukuthi ngubani ozakhokhela ngokwazi uzakhokhele, kungaba yinto engahlupha.
Silengxoxo mpikiswano phakathi kwesiphathamandla seZANU-PF lese-MDCT phezu kodaba lokutshengisela ngabathi bona ugatsha lwe-ZEC alubalulekanga. Kwezemaphandleni ke silani lamhlanje Ntungami?
Lamhlanje ngisePlumtree komadlambuzi lapho okulosobhuku okhijelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngeviki edluleyo embuthanweni wokunuka abathakathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sekulezibonelo eziningi ezikhomba ukuba amabandla aphikisayo azehluleka ukubumba umanyano ozancintisa ibandla leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo. Phakathi kwamabandla achiyeneyo, kulabakhokheli abathathu kade becatshangelwa ukuthi bengakhokhela lumanyano, laba ngabathi uMnumzana Morgan Tsvangirai o-MDCT, uNkosikazi Joyce Mjuru we-National People's Party kunye loMnumzana Tendai Biti owebandla le-People's Democratic Party. Kodwa akula kuvumelana. Sixoxele sinye sezikhulumeli ze-NPP uMnumzana Methusele Moyo.
Ye, thina njengebandla le-National Congress Party, i-coalition ngokwazi kwethu ilokhu ikhona phakathi kwamabandla wonke aphikisayo. Ukuthi ngubani ozakhokhela ngokwazi uzakhokhele, kungaba yinto engahlupha, kodwa into ezakhulunywa. Sithemba abasikhokhelayo ngabantu asebe le-experience kwezombangazwe azabakwazi ukuthi bekhulume, bakhulumisane kuze kufike ekuthini kuvunyelwane ukuthi mbani okhokhelayo.
Kanti khona ukusayinelana lasayina kungakacaci ukuthi ngubani ozakhokhela umanyano lo?
Laphana kwasayinwa okuthiwa yi-memorandum of agreement, okusho ukuthi yisivumelwano sokuthi siyavumelana ukuthi sizaxoxisana. Loko kusenzakala khathesi yilo uxoxiswano lwakhona. Laphana kwakungasayinwa ukuthi kule nto ekhona evunyelanayo, hhathi kwakuvunyelwana ukuthi kumele kuxoxiswane. Yikho esikwenzayo khathesi, sithemba kuzafika esikhathini esifitshane esilandelayo kuzabe sokucaca sokunempumela kulokho kuxoxisana.
Manje nxa likhangele abanye abafana labo Nkosana Moyo abathi bona kabafuni ukuthi kumanyanwe, likuthatha njani lokhu? Akusoze na kuphazamise imizamo yenu yokuthi linqobe umongameli Mgabe?
Nkosana Moyo singathi ngumuntu ozifikela izolo, sesike khuluma la ucabangayo mba kufisayo. Iliso asikhayele ngalo lati iliso esimkhayele ngayo besivele singazange sisho ukuthi sinokukhuluma laye, ikhulumisana sodwa yena kaqhube olwakho lati siqhubo lwethu uhlelo. Yena uDr Moyo usuka esengathi usephatheka kakhulu ngohlelo lwethu, bese kusengamthembi ulati yena olwakho uhlelo vele ngolwayo.
Kanti manje ibandla lenu lizayenza nini iCongress yokukhetha inkokheli?
Inkokheli uma unanzelela kahle kahle ama-provinces akhetha inkokheli, i-National Executive ikhona. Okokusene yi-Congress i-convention yokuyagcizelela, ngubuya confirm, ngubuya endorse. Isikhathi ukuthi zaba khona emalangeni alandelayo. Yolezi ingxoxo ezinye ezade zisikhathele isikhathi ukuthi bekuxoxiswana abakhulu bethu abakhokheli bethu bebambekile. Sifuna ukuthi sithe lokho kuyithuba okujahekileyo. I-Congress iseduze emavikini wona lamalutshwane iyabe isikhona, iyayenzela eHarare.
Alo ke ngumnumzana Methusele Moyo, esinye sezikhulumeli zebandla le-National People's Party, ubekhuluma ecingweni ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Ya indaba yamakoalition kodwa ke ngizaqala ngokukhuluma ngokuthi abantu bafisayo. Abantu ungabananzelela sibili ngobuningi babo. Bese ukuthi nga icoalition yaphumelela. Ngoba bayakukholwa ukuthi indlela kubele ukuthi izanu kuye ithume esikole ndani babambane. Kodwa siyakunanzela njalo ukuthi kukhanya ungathi hayi akukhondali kakhulu abayemahamba besiyale besiyale. Babona uhlu besilalo kakhulu umuntu ngathi abantu laba uma kubona kalibathini. Basuka babe lo mkhumbulo omncane bakhanya izikhundla zabo bengasakhangeli abantu bezibabo bafisayo.
Kanti khona ukuthi ngubani ozakhokhela ubona kuludaba olungakhathaza yini kumbe kusegcekeni ukuthi ngubani ongakhokhela
wele kuba nzima ukuthi ngisho kodwa ke ngibona ngathi bangahlalisana ukuthi baxoxisane kuhle hayi angibona kulohlukolo ukhulu ngoba abantu bengavumelana ngibona ngathi abantu nxa bekhuluma nje lawo bezu kayo ngathi udaba lebaphakathi kwaMorgan Tsvangirai lo mduru lo tenda ipiti yamabizo esikathi yawathola nxa uhambe ebantwini kodwa ke ngibona ngathi mina bona abo bantu nxa bengavumelana kubele ama-misunderstanding acacileyo into le yimbona ngathi ayizozisikhathaza kulula nje ukuthi bavumelane siqhubeke siye phambili.
Wena ngombono wakho ubona ungani ngubani okumele akhokhele umbuthano lo?
Ngombono wami engakuthi ukuthi wele selandela ama-izwe ayi-principle ukuthi umuntu oyabe nanzele ukuthi nguyona support eningi ku-ground bembona ngathi kuba lula ukuthi akhokhele. Okwakathi angiyaqiniso lokuthi umduru le-support enganani ku-ground angiyaqiniso lapho. Kodwa ingxenye umuntu esiyazibona ungathi support ulayo sibile ekhanyayo nguMorgan Tsvangirai ungathi uyakhanya ukulayo. Kodwa umduru angilashiwa njengoba angaze angene kwi-election leyo utenda ipiti wela iphathi entsha angaze angene kwi-election engxenye yabantu bangale mbuzo kodwa umuntu osekuhangena ekhetheni wabonala abantu abamlandelayo nguMorgan Tsvangirai.
Manje pho abathi umnumzana Tsvangirai usele minyaka ephosa ukufika amajuma amabili elokhu esehluleka ezama kuyini okuzayenza ukuthi kathe saphumelele ubona njani khona?
Ngokunye phela laye okumenza abantu bangathi abalaqiniso laye kodwa nxa mina ngikhuluma ngoMorgan Tsvangirai angifuni ukukhuluma ngaye sibili njengomuntu ozimeleyo lapha yabe ngikhangele ibandla lakho ngifuna ukuthi ngiqashe lapho nxa ngikhuluma ngomduru laye ngikhangele ibandla ukuthi engxela sebengakulungisa ukuthi amanzi bona abantu abavela kulawo mabhathizimu ubani ongcono wabone kokuqade kuleyo kodwa ke liqinisa ukuthi uMorgan laye uMorgan Tsvangirai sokube le minyaka eminingi ezama kodwa kungavumi engxenye lakho nxa ebona njani usengazama ukuthi engxenye avumele omunye umuntu la akathi ukuthi engxenye engathutha ngenhlanhla yakhe laye akwaziwe empilweni.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungulayo izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngise Plumtree komadlambuzi lapho okulosobhuku okhitshelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngevike edluleyo embuthanweni wokunuka abathakathi. Ngixoxa lonke waba ngukansila wakulindawo umnumzana Thamani Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga Nkomo, ukwamukeleka. Ngiyabonga ukuhlangana labalaleli bohlelo njalo.
Yine libona iziga lapha ngolwesithathu akuyilandi indaba
Nkomo? Bekunzima ngolwesithathu indaba le iqale iqoqwa ngabantu ngemva kokubana sebebone iziga esigabeni ezingapheliyo. Isiga sakuqala saba ngundoda owaye ngumsecurity e-high school lapha kwaMadlambuzi owapho ukuphiwa ukudla okusarayisi undoda lowo wakhalakhala ngesisu wasesifa. Kwase kulandela ukugula lokuthola kwabantwana ema-residential stands kwaMadlambuzi emastendini lapha abahlala khona asewatshintshwa abangamahostela amastendi akamama obekade ngu-headmistress kusona lesi sikolo.
Babuyile ke owafa wafa kwaso kuhamba njani?
amadoda angowafafa lawa abuyile angamadoda okholo lesiziyoni abuya amadoda la athe ngokufika kwawo aselandisa ukuthi kona hayibona babona ukuthi kona into abayibizivelweyo ikufa kondoda wafa mahlayana amadoda asehamba ke ethuneni lalowo ndoda lapho afike athatha khona inhlabathi aqonda layo esikolo esithi kulapho kuqala khona umkhondo bafika ke bachaza ukuthi kona hayi ngalelo langa undoda lo esidlaleyo poison kwakulomsebenzi esikolo wasephiwa i-takeaway kulapho kwasuka khona ukungezwa kake kahle esephiwe leyo takeaway ngomunye undoda ayesebenza layo ongumsecurity khona lapho okukhanya ukuthi kona undoda lo besebenzelana lo mama ongumphathi isikolo khona lapha lomunye umbalisi ngokuchaza kwakhe kwasekusuka ke khona lapho ekuthini baqonde esikolo ke kulowo mbalisi besiyamfuna ukuthi abuye lo mama yena lo engehedi abantu labo balile bathi kona kwakuqala bona abamukeli ukuthi kona into leyo eyabo wafa wafa ingene esikolo
bacine bekhiphani pho
kuthe ngemva kokona lokho umama lo wasefonela amapolisa ke ukuthi kona abantu laba bafuna ukungena emzini wakhe amapolisa ke yasegijima esiya lapha kade kubuthele khona abantu bafika khona ngale ba khuluma amagama aqatha ukuthi kona abantu bachiteke okwenze ukuthi kona uofficer in charge aqine sedubula isibhamu phezulu kodwa abantu balabe lokho benjalo besithi kona hayi thina sifuna ukuzwisisa inhlalo yethu njengabahlali bakomadlambuzi ukuthi kanti kwenzakalani esigabeni ngoba lamanye amathuna avuka ephandiwe ebuseni kungazakala ukuthi kona aphandwe yini lezi dumbu zibekwe phezulu kwamathuna
kulesi sihlakalo esinjalo esake senzakala
kulomdala okuthiwa ngusaphadeti kwayenzakala leso sehlakalo enyangeni ezimbili ezintathu ezidlulileyo
ngezinye indlela owafa wafa bathi abathakathi bakhona apha esikolo baphakathi
ngendlela abachaze ngayo bathi khona abathakathi bakhona lapha esikolo then omunye ungaba ngumama yena lo osowathiya ukuphatha lapha esikolo ngendlela abakuchaze ngayo bona
akusitshele ngobaba we-trunk ebigcwele ubulongwe babantu lapha ncube kuyini kahle kahle likubonile
undoda lo sobhuku onguye ophethe imadlambuzi village nale kade kusenzelwa kuyo umsebenzi kusukela kuqoqa umsebenzi lo undoda lo wayengani vele akafuni ukuthi kona umsebenzi lo wenziwe ngoba wayelokho egidima esiye emapoliseni esiyangisana lamapolisi ukuthi kona amise umsebenzi lo then kuthi sokunjalo induna isithe umsebenzi uqhubeke bagidima abafana baya emzini wakhe behamba laye bafika baya kuya ke le trunk naleyo eluhlaza egcwele bona lobu bulongo babantu nokunye okungumuthi abathe kona kuthiwa ngumadubula ukuthi ungangani awuwelelani laye ngelinye ilanga ungayehlelwa yisiga esithile esingaqondakaliyo
ontikoloji kukhona yini okukhitshiweli kubonileyo okuphilayo
komo mina ukuthi into le angiyazi angikaze ngiyibone kodwa ngendlela abafana abachaze ngayo bebekhipha izimpondo lezi lamanye amathambo angaqondakaliyo akade buye labantu bona labo besitsho ukuthi khona izinto zona lezi yizo eziguquka izimo zibe yilokhu lalokhuyana okuyiko okudala umonakalo
inyoka edamu ke kuthiwa kuhambe njani sizwe kukhulunywa la ngenyoka esedamu
abafana abathe ke sebesithi khona ngcono bayayilanda ke leyo nyoka esedamu bayikhiphe kulapho ke kufike khona amapholisa afika ke ayenza wona lowo msindo abawenzileyo
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo ncube siyabonga
ngiyabonga enkomo ba
lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lowake wabanga ukansila wakomadlambuzi umnumzana Thamani Ncube asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo onguntunga milinko
Siyabonga ntunga milinkomo kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa ngodaba lokutshengisela kwabasola ugatsha lwezokhetho olwezek silomnumzana Joseph Juma ilunga ledale le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo
dadewethu ke u-honorable Khumalo nabanye bese beyalala udaba lolu luhlalele phansi ephalamenti hayi bakithi kulesikhalazo esinje ngoba ezizikhalazo ziyabe ziyizikhalazo ezinjani eziqinisekileyo ngoba khona phamele ucelele amaphepha ukuceleni izincwadi lezi ezokuyarejista ukuvota aku-affecti bantu be-DC kuphela kuyafeta lo ntanga abezana uphefuluka labo banjalo futhi labo balotha labo basale ezizini naso zabo labo bazadinga futhi izincwadi zalezi ezokulokuza so into egoqela umuntu wonke izizalwane sonke zaseZimbabwe yikho kokuqakathekile ukuthi bona asikhangele ukuthi bona iplatform esisebenzisayo ukuthi sifake into lezi yiyo yini njalo izasinika impumela na ngoba kupho ngokutshengisela nje kwesi sikhathi mina ngihlala zithi bona kwesi sikhathi yikuziqhuthela nje isikhathi sabo kukanti-ke kulendlela ezibalulekileyo ezingalandelwa ukuthi udaba lunjani lufike luzwakale kuhle
ye mphenduke kuwe okay ungaqhubekela phambili
ngiyamuza uonavumne wethu babuchuma kayisilo qiniso lelo ngesikhathi sihamba kukhetho luka-2013 sahlaba umkhosi njengabameli baphalamende ababefuna ukuthi labo bayevotelwa lapho izanu yayibisa amabhasi ithwele abantu bezanu ontanga labomama labobaba bafike lapho kulotshiswa khona ukuthi abantu bathathe izithupha lokuvota bafike bamise wonke umuntu oselayinini kuqale kungena bezanu bathathe lawo lezo zithupha barejiste njengamavota bathi sebeqedile bathi wole emabhasini sisale lokhu esimile thina esimileyo uthi uthi uyafika ekhawunteni utshele isisebenzi sikambebe ukuthi khona sisesebhizi siyaqedisa lokhu kade sikwenza ume ihola elilodwa engakulobanga ukhangele udwendwe lwelayini labantu abamileyo so esikutshoyo yikuthi izekhi luhlangothi lezanu p f so rawo kuzamele enze intando yezanu yikho besala ukuthi kutshintshe lolu daba kanti lesabani nxadi nalivele lisazi ukuthi lizibambile njalo lizanquba kakudingi ukuthivela phansi kayisiwe into entsha sayenza sivela kuzibuse ngo-1980 savota ngezithupha kasizange sinike ubufakazi ukuthi sihlala ngapi lokhu kukhombisa ukuthi izanu ivele itshayanisa amazinyo ngoba isesaba ukuthi ontanga bangenza njalo bayevota babakhuguli
Mnumzana Chuma uyavumelana yini laye uMakhumalo lapha uthi yena hayi kukhanya imithetho isebenza kumabandla aphikisayo kuphela
andiyabona lokhu yinto ezenza ukubona sibhode siloku sibhoda sibhoda indawo eyi-1 khonapha ngoba lami nginje ingamtshela ngobufakazi udadewethu okuthengisa ukuthi bona vele thina lati njengezanu p f not izanu loke sithi zanu ngiyakudala ngathe sithiwa izanu p f izanu-p f lathi sinje bethi nemisolo kakhulu yilaba esibathi ngama-civil servants abayibo ababambe imisebenzi naleyo ngoba uningi lwankhulu ungakhangela vele bebengani ba-anti izanu p f bebengabantu abayivele lawo bese bengene kulozeni kunto le ethiwa ngesilungu i-regime change agenda lokhu ngingakutshela ngokugcweleyo ukuthi even ungakhangela ngiyakhumbula kwenye indawo lapho ongawina khona u-honorable u-Tendai Biti uningi olwalumvothela kwaphana kwakungabantu abasebenzela ezomthetho amapholisa nalani wawina ngabo otshengisa ukuthi vele abantu labana bebengekho kithi so ukuthi abe sesithi kona abantu bona labana omakarawu labantu bani ngabantu abezanu p f bathatha iziqondi zokuzanu p f lankolo kungakuphikisa ngikutshengisa futhi ngemizekeliso nale engikhuma ngayo miningi kakhulu nami nginje kimi lapha etrandabampophoma ngakubamba sobala kodwa kana sengibone omunye umuntu wangena esiyavota wathi eqeda ukuvota bemgxamuze omunye ku-inki laphana ujesu uthi sevotile abamgxamuzanga ngase ngizuzuna bangaki abangene benza njalo bazachasa ukubathela ngentuthana besizuthuna bebabalekise besuke lapho bengaphambanisa idolobha bebengathathela abantu izinto izinto zabo njengokuthi khangela umzekelo sokhona amashophu u-vice president impoko athi angama-shopis ahlale egqekezwe njalo nje kungavele kube nomsindana lowo bahle begijiluka phakathi uyadiliza bengene phakathi bebuthi izinto bethathe izinto abanye nabathathe utshwala abanye nabathatha loko nalokhu so yikho ngithe mina into eqatheke ukuthi asikhangele ukubona yiphi indlela ebalulekileyo esingayilandela ukuthi kuqondise into le
ukuthi kuyakuthela intuthu ezihitshayo abalandeli bethu bayantshontsha emashopu anjengoba bumpoko u-honorable vice president kayisilo qiniso lona lelo bungaphi ubufakazi obutshengisa ukuthi laba abantu ababanjwayo begqikeza ezitolo bahanjiswe emakhoti bangaki ababanjwayo betshengisa ukuthi ngabe-m d c kanti silo qiniso izonke njalo izanu nxa yonitshengisela abalandeli babe tshengisa asikazi sibona intuthu ezikhithayo ezidelwayo kuzani so lapha lithi ukuthi khona izani yona yiyo yodwa eyenza izinto ngaphezu komthetho ngaphandle kwethu singalandeli umthetho and isikhathini esiningi sabe sihamba sihlabela singathethisi umuntu ukubona intuthu zezingeni
Loge bekungukosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDCT obexoxa endawonye lo mnumzana Joseph Chuma ilunga le Central Committee ye ZANU PF kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba le balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo samukela uLorraine Maplanka, umculi wengoma zokholo lwesiKristu olodumo. Yena esiqale ngokumbuza ukuthi uzwa njani ngokuthola isicoco kuMkhosi osanda ukwedlula owebulawayo Arts Award.
Ayisibonga uNkulunkulu kakhulu ngokuthi ngiyisikhokhelelayo ngesikola yento esizenzayo nokuthi ngiyisingobisileyo kulokho. Kakhulu nabantu ade besivotela labantu abasisapotayo.
Yuphi umculo wakho ongathi isibisibili yiwo ongabe ubangele ukuthi unqobe?
Besides the album le, we also did a concert yabo mama esayibiza ethiwa Women of Valor mhlaka 1 May e Music Academy kobulawayo. So ku concert naleso sinqose abanye omama to come and sing other ladies kungabe ku kwenzele le i contribution yangkhona yakhangeleka ukuthi asipushi ukuthi saziwe sisodwa but siyadonselana labanye abo abesifazane.
Yuphi umculo wakho ongathi udla ubhedi kulezi insuku?
Ingoma mbonani ilubhedi kwalezi insuku singing glory ngoba ukumathathe SFM and abantu laye bayithakazelela izinto ngihamba siyihlabela senza ilive bayayivotela khonokho kuyasidingisela ukuthi bayayithakazelela lokuthi yake yaba ngunumber one okwamaviki elandelana I think khonokho kuyatho ukuthi bayayithakazelela akuyobona la into engishoya
olive kumbe ubuqalisa yini
okay bengivela ngihlabela nje kodwa lay album ephumile yi album yokuqala engi record ngiyedwa bengike ngiphithela amanye ama artists but this is the first project eyokuqala ngini ngiyedwa njengo Lorraine Maplanka so kulelo dalade kule makadunyiswe lenye thiwa ngumakhathende kajesu it's a common song esayithatha nje sayitshintsha kancane ukuthi abantu babeyazi kulo Alpha and Omega but i-title yayo ithiwa ngu-For Your Faithfulness i-medley yezingoma ezaziwayo ezazitshintshayo ukuthi zichase
ungasitshela ukuthi kanti vele uLorraine Maplanka ngubani njalo kuyini okwenza uhlabele umculo lowo gospel okukhonza
alright uLorraine Maplanka Sithole intombazane yakhulela kubulawa uLorraine Maplanka Sithole izulu umsebenzi kodwa ngingumiss Thothombe ngiyendile ngendele ejaheni elihle elithiwa ngu-Blessing Thothombe onguye ngisebenza laye kakhulu umanager wami nguye odirect izinto eziningi okwangenza ngahlabela umculo we-gospel ikuthi ngilikristu ngazalwa kutsha ngathi ngwengazi likajesu and I felt it's the best way yokuzi-expressa
ngokukhuluma ngonkulunkulu wami ukuthi ungibusisa kanjani kanjalo ukwenza njalo kuyaphakamisela labanye ababe belalela umculo wona lo ngoba ukwenza njalo siyabe sibambisana ndawonye lomzimba kaKristu ukwenzela ukuthi abantu babukisise
ungakahambi ungasihlabelela nje umculo uziphumela kwelakhe iphimbo direct
mana ngihlabe
okay.
We're higher than the mountains. When the Lord sanctified me, singing glory, hallelujah. When the fire came down, when the fire came down, when the fire came down, singing glory, hallelujah. When the fire, when the Lord.
Wow, hayi iphimbo elimnandi ngempela. Sibongile kakhulu ukuxoxa lawe Lorraine.
Ngiyabonga cha.
Uphakeme uyinkosi yezulu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo Lorraine Maplanka umculi wengoma zokholo lwesiKristu. Yena ophuma ngomculo othi makadunyiswe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga weziphathelane labesifazane.
Siyabonga ingoma imnandi ke ingoma yokholo singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje lanxa sekusobala ukuthi amabandla aphikisayo awasoze amanyane kukhetho lomnyaka ozayo inkokheli zawo lokhu zisithi ithemba likhona silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande lilani.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.